Kusarudzwa kwatakaita muguta rechitungwiza nevagari vemuchitungwiza chinhu chakakosha, chinhu chatinoremekedza nekukoshesa zvikuru, nekuti vakatipa vote of confidence mutungamiri wababa Nelson Chamisa nebato redu reCCC. Saka isu sevatungamiri oro vamiririri wevanhu tikupromisa kuti tichaita iya inonzi servant leadership, kuti tichange tichiita basa rekuvandudza nekushandira vagari, kureva kuti zvose zvatichange tichiita tichange tichiisa vanhu nekuremekedza nekukoshesa vagari. Tichipusha nyaya service delivery ndo ichange iri pamuromo wedu, pakuita kwedu, pamararamiro edu, kuona kuti service delivery yasumudzwa ionekwe kuti zveshuwa chitungwiza musha mukuru une zvikuru zvinoitika mauri, uve musha wekuti iri nzvimbo yekuti vanhu vanodada nayo nezvinenge zvichiitika mairi.
Tinoona kuti aka akasike kutanga muchisarudzwa sameya vechitungwiza, zvii zvamungati zviita zvamauya nazvo rwendo runo?
Muchaona tichange tichiita urongwa hwekuti timodernize nzvimbo yatigere through maservices atinonge tichipa kuvanhu. Muchazviona timu yatinayo, timu ina vanhu vekuti vari raring to go, vada kushandira vanhu uye vachashandira vazvizvarwa zvemuchitungwiza nevagari vemuchitungwiza. Tine zvakati wandei zvatoda kuti tichinje oro zvakanangana nemaitirwo ezvinhu mukati mekanzuro yedu yechitungwiza, kuti inge iri kanzuro yevanhu nekuti yakabva kuvanhu inofanira kuita zvevanhu.
Vagari vanoda kunzwa kuti zvii chaizvo zvamutange muchiita sekanzuro, nekuti tinoona kuti vane matambudziko akawanda avagara vachichema nawo. Meya Mike,
toda kumeka shuwa kuti tivandudze nzvimbo yedu sekutaura kwandaita kuti service delivery yedu iimprove. Zvakafanana nenyaya yemarara, toda kuti chitungwiza ive aclean city, nzvimbo inozikanwa nekunge iri nzvimbo yakashongedzeka. Marara yedu haachatakurwi kamwe chete bedzi pasvondo. Toda kuti vandudze kuti asvike mukutakurwa kaviri pasvondo. Toda kuchinja ive nyaya dzeinfrastructure yedu kuti isave iri infrastructure yekare kare, but ive iri infrastructure inofambirana nenguva. So nyaya yemaservices edu toda kuti tivandudze, maservices edu ave maservices anoita kuti tibve from being a municipality tiende towards kuti tiakwaye nekuwana city status. So zvinobudikidza chete ndokunge taita kuti tinge tichiimprova kumaservices atinopa kuvanhu. Zvinotibatsira kuti tikange takwanisa kuita izvi, taakuzvibvisa kana kuzvirumura kuzvibvisa kune Harare, tinge tiri nzvimbo kana kuti guta rakazvimirira roga rinowana zvikwanisiro. Though tine maissues atinonge tichange tichishanda nevanhu vose, maMPs edu nemamwe mastakeholders ari mukati menzvimbo ino, kuti tione kuti tingarigadzise sei dambudziko riri kunyanya, dambudziko remvura munzvimbo yechitungwiza. Taane makore 43 years after independence, but chitungwiza doine the third largest urban population in the country, but haina painoti payo apa, inomirira Harare. Harare iri kutonetseka nawo, iri kukundikana, iri kuremerwawo. So tichange tichisumudza izwi redu tichikurukura nekuona kuti towana sei pave nelasting solution kunyaya yemvura, nekuti nyaya yemvura inofambidzana, ine hochekoche nenyaya yesuwa. Kuti suwa igadzirike, suwa isaite dambudziko, mvura inofanira kunge ichiwanika misi nenguva. So zvinhu zvizvinhu zvatoda kuti tinge tichipusha patemu yedu ino kuti tidhile nazvo, nekuti chamunofanira kunzwisisa ndechekuti chitungwiza inzvimbo ine malegacy issues akawanda. So gradually as a team tiri focused kuti tishandire vanhu, nekuti takabva kuvanhu tinofanira kunge tichiita zvekuvanhu, tichange tichiita zvekuvanhu, tivandudze magariro neugaro. Ndozvatichange tichiita kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka.
Pamakagadzwa sameya, takanzwa muchiyambirwa navatapagwa muguti munyori weguta reHarare vachiti kana makatadza basa vakakubvisai havasi kuzoisa acting mayor, asi kuti vanoisa komiti ichafambisa basa muchitungwiza. Makatambira sei yambiro iyi?
Haiwa ka, vamuguti vaitaurawo pfungwa dzavo nemaonero avo, asi chatinoziva mukuitwa kwebasa rekanzuro rinoitwa tichiteedzera mutemo, mitemo yenyika, the national constitution which is the supreme law, inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Tine Urban Councils Act inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Ndo zvinhu zvinova mangwaro anotigaidha mukuita kwedu basa redu.